hapa ili stato redu ye politics rakita itakutilitike contest my elections na ropa gorevi no ye 2018. So inini mbichange ndichili tunga miri ya sa president, presidential candidate, and tita wana o vamo razazo ita contest ma parliamentary elections under the same umbrella ye hapa.
Mungata nangwere utunga miri we hapa, parishina.
Parizino atikatikapeza kunyato saruza watunga miri vedi chakuza ita natanya topeza ma provinces ese atisi mkuda kutijite kichuku unza itikatikanya topeza ese kichuda wanu wanaa kuda kutika natanya kuzo uya kukurati zae manifesto yedu kwa batakurati zae na watunga miri vivacho wakuma provinces ese
hiru batarenyu ratirave ne waro ere kanayo manifesto ya muru kutawarai.
No, siri kugadira manifesto yedu izvozvo so taapa dzidzo nekuitedza asi haisati yapera.
Kuuya unyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa, tinoona munyika mune kurudziro yakadare kuti dai mapato anopikisa abatana ashanda ari pamwe chete. Bato renyu riri kupindawo here muurongwa uhu?
Hatisati tasvika pachinhano ichocho. Isusu tiri kuti isusu mabato amuri kutaura aya ariko akawanda nokuti zvavakamirira zvakasiyana. Isusu zvatinomirira zvatiri kutaura kuvanhu kuti tichazoita zvakasiyana nezvavo. So kuti tibatane hatigona kuti zvinoreva chii, nokuti tineita kuti vanhu vatagona kuti vanyatsoona kuti bato iri rakamirira zvakati, iri rakamirira zvakati. Semafungiro edu isusu vanhu ngavaratidzwe vanyatsozvionera pachavo kuti kusiyana kwamabato aya akasiyana pakuita sei. Izvetiva kuti vanhu vasarudze vega kuti vatiri kuda kuti ritimirire bato nderipi, nokuti vari kuti vatichazotiitira chii munyika yedu. Ndosaka kana mukabatanidza mabato iwayaya maakuita sekuti hamusiri kuda kuti vanhu vanyatsoona kuti mabato akasiyana pakuita sei aya.
Bato renyu richaitawo here misangano nevatsigiri uye kupawo mbatya dzebato?
Isusu tiri kuita kuti tisapa matishetsi anopuwa namamwe mabato, nokuti munoziva imimi kuti munyika medu kana musingabvumirane mapato akawanda, mabato akawanda anotirumisira vana vadiki kunorova vanhu, vamwe vachitouraya vanhu. Kana wakatseka hembe inorakidza kuti bato rako rakasiyana nerimwe, tinoona sokuti isusu tine tichipinza vanhu munjodzi dzisina nomusoro wese. So tiri kuda kuedza kuti vanhu vedu isusu vabvumirane nesu kuti tisaita nyaya dzekupa vanhu matisho, asi vanhu vari kuramba vachiti vari kuwada. Handizivo tichazoita sei kana tikagona kuvaudza kuti vanzwisise, hatisi tiri kuzoita matisho.
Ko nyaya yemisangano nevatsigiri venyu?
Isusu tiri kusangana navanhu asi hatisi kusangana munharaunda dzakakura navanhu vakawanda wanhu. Tiri kufamba tichisangana navanhu vashomanene kuti tinyatsotaurirana, vanyatsonzwisisa kuti zvatakamirira zvii. Nokuti kana mukaona vanhu vanoita misangano yavanhu vakawanda wanda, hapana nyaya inonyatsotaurwa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti bato iri rakamira zvakati, rakamira zvakati. Ndosaka isusu tiri kuda kuti patinei tichisangana navanhu tichitaura navo vave nechinhano chokuti vanyatsonzwisisa kuti takamira pati isusu, takasiyana pati namamwe mabato. Ndiyo nzira yataona kuti inoshandira isusu nevanhu kuti tinyatsonzwisisana.
Mamwe mapato anopikisa agara aripo anochemawo nenyaya yekuti haakwanisi kupinda mune dzimwe nzvimbo kana mune mamwe matunhu kumaruva zvikuru nenyaya yekutyisidzirwa nebato riri kutonga reZANU-P F. Imi mune urongwa hupiwo hwekuti munge muchizopindawo kumaruva pakaita saikoko?
Urongwa hwedu ndohwekuti kana tichitaura nemimi chero kwamune muchigara, mungave kuWashington kwacho ikoko, kuLondon, kuParis, kuAustralia kana muZimbabwe macho mumadhorobha Bulawayo, kwaMutare, kuMasvingo, kana tataura nemimi kana muchibvumirana nesu, inini munogona kunotaura nechi nemhuri dzenyu neshamwari dzenyu chero padzine dzichigara, munogona kutora shoko redu moriendesa ikoko. Zvinoreva kuti hapana patisingagoni kusvika, hapana patisingagoni kusvika shoko redu kana vanhu ruzhinji romuZimbabwe vatambira shoko iraro, vacharitora ivo voenda naro kumhuri dzavo neshamwari dzavo.